sebato atisi kumira tikona izvazvi reported limitation dzangu yakaendeswa kuzvikwanangagwa saka zvichireva kuti election yata tichapinda musatoona kuti tiri kusarudza macandidates edu macandidates achasarudzwa nevanhu not isisu zvataita makore apfuura kuti macandidates taivaendesa kumaprimary election macommunities ndo achasarudza vanhu saka nesebato tiri kuda kumhanya neurongwa hwekusarudza macandidates ipapo tichiita zvemacandidates tiri kumhanya neurongwa wevoter registration kuona kuti vanhu vese vane kodzero rokurejesta kuvhota vanosumuka vachinonyoresa kuvhota tozoonazve kuti sebato pazuva reelection handi munozva kuti maelections achaitwa between July and August gore rino toda kuona kuti vanhu vese vanenge varejesta vachasumuka nohwandu hwavo kunovhota nomusi wokuvhota kuti vaone kuti kune chenji chaitika munyika ipapo sebato ende particularly isisu seelections department toda kuona kuti vhoti revanhu richadisendewa hapana kubirwa kwemavhoti kuchaitwa saka ndo urongwa hwatiri kuita sebato and seelections department kuona kuti zvemaprocesses ese iwawo tiri kuagadzirisa achafamba zvakanaka
tinoona kuti pari zvinonyanya madzimai vanoti vari kutya kubuda kunonyoresa kuvhota kana kuzonovhota nenyaya yemhirizhonga mungati chii kwavari
isisu tiri kuti vanhu vezimbabwe kusiri kufa ndekupi apa moenda kuzvipatara hakuna mushonga vana vedu vari kugara mudzimba havasi kukwanisa kukenda kuzvikoro nekuti hakuna mari yeschool fees vana vedu vari kufa nenyaya yemadrugs saka isisu tikati tiri kutya sana mai apa tinenge tichiona kuti remangwana revana vedu rinopedzisira risina kufamba zvakanaka.